Vairi vakakoshera kuti chatinoita kugucherechedzo rezuva iri kune zvinhu zvina zvatinotarisira pazuva iri. Tinoda kuti tishambadzire maprogramu eHIV and AIDS ingati pachirungu awareness. And chechipiri tinoda kuratidza kubatikana kwenyika nedenda reHIV and AIDS. Chechitatu kuti kuonesana zvatingati rwendo rwedu rwafamba sei mukufamba nedenda reHIV. And chechina chinguva chinokosha ndechekurangarira avo vakatisiya nedenda reHIV.
Ndotarisa kuti nzira dzese dzichange dzakananga kuManicaland, zvii zviri kutarisirwa nevazhinji zvichange zvichiitika muzuva iri ikokoko?
Mucherechedzo wezuva iri nezvandataura izvi panga pane vachataura vanoita nezveHIV. Tine vatauri futi vetingati madevelopment partners vanova vachipa masolidarity speech mapazi anoona nezveutano neivo minista wezveutano vanoita zvinhu zvavanga vachitaura futi pachinguva nekufamba kwetaita muzvirungaro zveHIV. Vamwe vachazotaura futi vavanhu vakabatwa nedenda reHIV asi vari kurarama vachinzi matestimoni ekufamba kwavo kwerwendo rwavo zvapa vabatwa neHIV kusvika pari nhasi.
Kana kuine vakateerera kunze uko vari kurarama naro denda iri, vari kurarama nehama neshamwari, mashoko amungavape ekurudziro ndeye kuti kudii?
Mashoko anopa vekurudziro ndezvekuti isusu vana veZimbabwe ngatizive patimire, kuti kuziva kwati patimire chekutanga kuteswa kuti tione kuti takamira sei. Kana taonekwa tine chirwere cheHIV handirufuba, hatidi kuti vanhu vafunge kuti ndopapera charungano. Kwete, taane nyanzvi kana kuti tine mishonga yakubatsira kuti munhu anorarama upenyu hwake sekurarama kunongoita munhu wese. Zvandapa zvakaita vanhu nozoti vanhu vanoti vanoda kupira vanoshoropodza vanhu vanonzi vane HIV asi zvangofanana nemunhu ane BP kana munhu anonzi ane shuga uya ndo zvangofanana nechirwere cheHIV. Tinongodiwa chete kuti titeedzere zvinotaurira vana chiremba nevana mukoti and kuva neurongwa wekuti ukazitora mishonga yenyu zvakadai ukateedzera izvozvo unongotorarama upenyu wako pasina dambudziko. And tinenitu taane mishonga yekuti tibatsirane munhu wese arane upenyu hwake, vana baba vachiriritire mhuri dzavo, vana amai vachichengete mhuri dzavo.